Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu ndira 11 2009. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Peturu yonetsa zvinotyisa kuwana munyika vemagaraji vachitiwo vanoda kubhadharwa nemadhora ekuAmerica. Korera inovhiringa nhengo dzemapostori ekwaJohani Marange kwaMurewa. Britain inopa mabhasikoro anosvika zviuru zvitatu kuti ashandiswe nevana vechikoro vari kumaruwa uye vari kure nezvikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Garaji akawanda anotengesa peturu nedhiziri ave kutengesa mafuta aya nemadhora ekuAmerica panguva iyo mitsetse iri kuramba ichikura mumagaraji aya. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Nyaya iri apa yakatongojeka, haina kana issue iripo. Isusu kuno kuyunivhesiti tinoti vana kana vapedza sekendari vevawatora kasikwere namandiwanzira vapedza sekendari vapinda mutediye. Vanofanira kumboita maweeks akati kuti mwedzi miviri vachinomboona kuti chii chinoitwa kumacourts epasi atinoti malower courts kwamagistrate. Vanofanira kuenda kumagistrate court vachiona zviri kuitwa ikoko vachitomboona mashandirwo azvinoita kumadivisions ekuti macriminal cases nyaya dzekutongwa idzo vanhu vanonzi vane mhosva nenyaya dzinonzi civil voita 2 months variko vasati vazodzoka kuchikoro. Saka hazvina zvinenge zvikunetsa, tinongo tichitonyorera taifanira takanyorera mainstitutions iwa mamaisecourse acos tichitendera kuti mwana ari padhuze necourti ipi. Kana ari kucholocho kuine magistrate court iye atori kumba ndokwaanonoatachwa ikoko. Ari muHarare munomu anoenda kuroton rog kana kuna fos. Kana ari kunoton anongodarowo izvozvo ndozvinoita. Saka nyaya idzodzo hadzitombosviki kuvakuru vakuru vekumusoroko. Inyaya inoitwa every year. University of Zimbabwe, vana vekuUniversity of Zimbabwe vanoenda kumaattachments gore negore and vanhu vakasiyana siyana. Saka hatitarisi kuti yasvikai kunoku tiri kuUniversity kunoku kumalectures, hatitarisi kuti mwana uyu ari kupinda padhoo uyo anonzi Kasukuwerere kana kuti ndiJacob Mudenda kana kuti ndiChamisa, vese vamuri kuona vakaita lowa anotobatwa selike any other mwana wechikoro.
Asi hapazouye here matambudziko ipapa muzvinafundo madhuku imi segweta kuri kuti mwana wacho wamuri kudzidzisa ane mhosva yaanenge achipomerwa kumatare ikoko?
Hapana kana nyaya. Even mwana atori mujeri atori kusevha nyaya yake yekuti akatotongwa kuti ari kuita 10 years kana kuti ari kutongerwa rufu. Kana iye ari kujeri ikoko akada kuita mastudies elaw, tinotomupa zvekunyora tichitomudzidzisa tichitomumaka sezvaya zvaiitika kune painga yenguva yehondo ana President Mugabe nevamwe vaitofunda vari mujere. Mauniversities avaivaitisa ana University of London nanachi atoziva kuti munhu wemusungwa uyu ari kungodzidzira chikoro.
Tichadzokera kunyaya yemafuta yanetsa yatiri kukupai iko zvino. Inyaya inobata mukuru wedare remajistrate kana kuti chief magistrate vaMishrod Guvamombe vambomiswa basa nhasi vachiferefetwa nemhosva yekuti vakapa mukana wekudzidzira basa rehugweta kuna vasevi ya kasukuere na vasupa manduanzira, avo varikupomerwa mhosva dzeuori pavaive makurukota ehurumende. Vaviri ava varikudzidzira ugweta paUniversity of Zimbabwe. Tsvakiridzo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti vaviri ava vange vari padare reCivil Court uye vakabva vamiswa kushanda svondo rakapera navaguva mombe mushure mekunge vamwe vakuru vehurumende vagunun'una kuti sei vainge vapiwa mukana wekuenda kudare. Ivo vaine dzimwe nyaya dzeuori dzavari kutongerwa kudare raMagistrate reRotten Row. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvemutemo ndidzo dzati paifungidzirwa kuti vaviri ava vaizokanganisa kutongwa kwenyaya dzavo. Vangadai vakaendeswa kune mamwe matunhu ari pedyo. Asi vamwe vane ruzivo nezvenyaya iyi vanoti izvi zvinonetsa, zvekare sezvo pavakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso vakanzi vagare kudzimba dzavo muHarare nekupota vachienda kumapurisa ari pedyo navo. Tatanga kunzwa vatinodaishe, tinomudaishe chinyoka, vachitaura na Blessing Zulu weStudio 7 vari sagweta vakamiririra uye vaichimbomirirawo mutungamiri wenyika. Iko zvino tonzwawo vakubva kuna muzvinafundo Love More Maduku avo vanodzidzisa zvemutemo paUniversity of Zimbabwe kuti tinzwewo maonero avo pamhosva inonzi yakaparwa navaguva mombe iyi.
Chokutanga ndechekuti iko zvino nyaya iyi ichiri pamakuhwa, handiti tangoita zvokuhwa, saka hatizivi kuti ichokwadi here kana kuti hachisi. Asi kana chiri chokwadi, kana chiri chokwadi pazvinhu zviviri, chokuti vakapa vakasukuvere noumwe wavo mukana wokuti vadzidzire chigweta chavo vari pamatare emhosva epaRotten Row. Kumiswa kwavo basa chinhu chakanaka, chinotaridza kuti anonzi masystems edu ari kushanda mushe. Nokuti kana munhu akapiwa mukana uyu wapiwa, unonzi wapiwa varume ava, unenge achishanda pamatare edzimhosva apa, ane iya inoripa chirungu unsupervised and unrestricted access kumafaira emunhu wose uri kutongwa mhosva ipapo, kureva kuti unoita madiro pamafaira ari pakoti ipapo. Haana raasingabvumidzi kunoverenga, haana raasingabvumidzi kunotora parakaiswa oenda naro padipa bench pake unongoriverenga. Hapana, ende unogona kuzviita izvo asina wakamutarisa. Saka zvino varume tinoziva kuti vane nyaya dzavo dziripo ipapo, kureva kuti vanokwanisa kunobata mafaira avo vakagona kupisa mapepa arimo kana kuwedzera mapepa arimo kana kuchinja mapepa arimo. Saka vanga vasingafaniri kupiwa mukana uyu paRotten Row. Dai kuri kunguti tinoda kuti vadzidze, taigona kuvapa mukana uwoyo kuti vainge vanoita izvi zvavo izvi vari kune mamwe makoti. Sevanhu vatinoziva kuti vane dzimotikari nei nei, vaigona kunopiwa kunana Murehwa, kunana Chinoi, kunana Marondera, kuti vanomuka zvavo makuseni vodhiraivha voenda ikoko, unokwera vachibata basa ravo vodzoka, kwete apa pane mafaira avo ayo.
Nyaya iri kutongwa kapaMagistrate Court zvingaite here kuti vakwanise kuwana mapepa?
Magistrate Court yomuHarare iparutin roo neyokumbare nechi zvinhu zviri pedo napedo uye zvinozvidzana.
Tochidzokera kune nyaya yekunetsa kuri kuita mafuta yatambotaura nezvayo kuti magaraji akawanda anotengesa peturu nedhiziri ave kutengesa mafuta aya nemadhora ekunze panguva iyo mitsetse iri kuramba ichingokura mumagaraji aya. Tinzwei kuna Godwin Mangundla achitipa nyaya iyi.
Vashikairi vedzimotokari dzanga dzakamirira pamutsetse pagaraji iri vati varamba kuti mapurisa, masoja nenhengo dzebato reZANU-PF dzanga dzakapfeka zvipfeko zvebato iri kuti vapindire mumutsetse wekutenga mafuta emotokari. Vati izvi ndizvo zvakonzeresa mvonga mupopoto yaitika kusvikira mapurisa azouya kuzodzimura chimoto changa chatanga. Mumwe wevachairi ava vaJohanis Mbewe vati vanhu vari kukonzeresa kukonzera mirizhonga pamitsese kutenga mafuta edzimotokari masoja nemapurisa vanoda kushandisa chisimba chekubasa kwavo kutenga mafuta
vaipindirana mota dzaibva nepasera apa apa panopinda nemota dzemakupona dzimwe dzaiuyo nemapuriso nemasoja ndo dzaipindawo dzitanga kusevhwa saa vanhu vekatanga kupopota mai kotanga kupinzwa mota zvechisimba kuti zvi tobangotanga nyunganyunga yacho yeseva ndo vakatokonzesa zvizvodaro bhozi taingoona pika mainfom achipinza mota dzavo nepakona vanhu votanga kupopota kuno
izvi zvatsigirwa navatondera echitani avo vati vave nemazuva maviri vachirara mumutsetse wekutenga mafuta vachitani vati zviri kuita nhengo dzebato rezanu pf nemapurisa hazvina kunaka mumwe mutyairi wemota vabhanabhasi mutoro vatiwo kushayikwa kwemafuta edzimotokari kwenguva yakareba ndizvo zvinokonzera mhirizhonga sezvo paanouya munhu wese anenge ave kuda kuwana mafuta aya
nyonganyonga inoyotonyanya kuwanika patime dzedzi dzekuti fuel vanhu vese vashaya saka munhu wese anenge angone mentality yekuti ndifanira kutoita fuel iyoyo so vamwe vanozosvika pakutanga kuburitsa mari vachipawo vamwe madhiraivha anenge akavabatirawo nzvimbo
vanhu vakawanda vari kurovana mumitsetse yemafuta edzimotokari nekuda kwekupindira mumitsetse kwevanhu vanenge vachishandisa chisimba chekumabasa kwavo nemapato avo dambudziko remafuta riri kuwedzera zuva rega rega kunyange hazvo hurumende iri kuti nyika ine mafuta akakwana ndakamirira studio 7 muchinhoyi ndini Arthur Chigoriwa.
Tinotenda kuna Arthur Chigoriwa atiudza mamiriro akaita zvinhu nenyaya yemafuta kuchinoi. Todzoka kuHarare tinzwewo kuna Godwin Mangunja.
Here to assure you, Chairman, that the facilities that we've put in place, measures that we've put in place are continuous, that we are going to continue to have fuel being delivered to the service stations.
Avo ndi governor webhanga guru renyika vaJohn Mangudla vachivimbisa nhengo dzeparamende musi wa20 zvita kuti vari kutenga mafuta anokwanira nyika. Asi sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemhando dzemoto vaJoel Gabuza vaudza Studio 7 kuti zvavakavimbiswa navaMangudla handizvo zviri kuitika.
Handione kuti pane chichabuda apa because hapana maissues avakaresolva vangotiyo tavapa mari but mari yavari kutaura macredit note. Credit note kungoti ndakuvimbisa kuti ndichabhadhara hau unenge usina kubhadhara mari. Saka masuppliers efuel vanenge vachida hard cash and havadi mabond notes. Mabond notes acho havana. Kuti aveko mabond notes ndokuti vanhu vatenge ne kuti iveko foreign currency ndokuti kunge vanhu vatenga ne foreign currency.
Dambudziko remafuta riri kuramba richikura zvekuti mitsetse pamagarage mazhinji yave kureba kudarika makiromita maviri. Mafuta aya ari kuwanikwa zvakanyanya kumagarage anotengesa nemadhora ekuAmerica asi mari iyi iri kunetsa kuti veruzhinji vaiwane. Vaproblem masau vaudza Studio 7 kuti vakatenga mafuta nemadhora ekuAmerica mushure mokupedza mazuva akawanda vachitenderera neguta vachishaya mafuta.
Ini ndakaita mazuva maviri ndichishaya fuel ndikafunga kuti kutenga neforex ndiko kunobatsira asi ndakapinda dambudziko pakuti musi wekutanga futi pandaida kutenga neforex maservice station yesenga asina. Musi wacho wandakazoiwana ndakamira muqueue 2 hours uye ndenge ndatotenderera kumaservice station akawanda ndichishaya.
Vanoti vakatenga mafuta nemutengo we$1.32 uyo unovewo mutengo wepeturu nemabhondi. Pataenda pamhepo gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaJoram Gumbo vange vasiri kubatika sezvo vari kunze kwenyika. VeZimbabwe Energy Regulatory Authority avo vakakumbira hurumende kuti vapiwe mvumo yekubvumidza magarage kutengesa mafuta edzimotokari nemari yekuAmerica vange vasina kupindura mibvunzo yedu pataenda pamepo Zimbabwe iyo inoshandisa mamilioni zana nemakumavire madhora ekuAmerica kutenga petro nedizeri yakatarisana nedambudziko remari rekunze rinotyisa vagabuza vanoti nyaya yemari yekunze ndiyo inofanira kugadziriswa kuti nyika iwane mafuta edzimotokari
fuel inotengwa neforeign currency as long as chishandisa mabhondi knows this country will never solve any problems at all saka maonera angu nyaya yefuel kuti ipere ngapaone kuti ma financial issues ma monetary issues nyaya yebhondi noti iyi ngaipere
vanoongorora zvematongerwo enyika nenyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika munyika zvinoratidza kuti hurumende yapererwa vati vamwe vave kutengesa petro nedizeri nemari yekuAmerica uye iri ndiro gwara rinofanira kutevedzwa
hurumende ngaitotofunga nekufungisisa nyaya dzekuti tingaita sei kuti titange kushandisa futi madollars tochitobvisa mabondi zvachose nekuti kwatiri kuenda zvinhu zvese zvicharamba zvichida kuti zvinge zvitengwa nema US dollars uye vanhu vanenge vachidawo kuzotambira nema US dollars
svondo rapfuura hurumende yakarambidza kambani yedelta kutengesa hwahwa nezvimwe zvinwiwa nemari yekuAmerica ichivimbisa kuti ichatsvagira kambani mari yekunze Zimbabwe haina zvainotengesa kunze zvakawanda zvingaiwanise mari yekunze inokwana uye dambudziko rekushayikwa kwemari rinotarisirwa kuramba riripo kusvika muna kubvumbi apo nyika inotanga kutengesa fodya fodya ndiyo inopinza mari yekunze yakawanda kudarika zvimwe zvinhu zvese munyika Zimbabwe inoshandisa mamiriyoni mana nemamiriyoni matatu emarita edizeri nepeturu mwedzi wega wega uye vamangudya vanoti uwandu hwemafuta aya huri kukwira nekuda kwekuti motikari dzawanda zvakanyanya munyika Zimbabwe ine mota miriyoni nemazana masere ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.
Todzokera zvakare kuchinoi kuna Arthur Chigoriwa achitiudza nezviri kuitika navana chiremba vanga vachiramwa mabasa vasina kuzoenda kubasa nhasi pachipatara chemuchinoi.
Studio 7 payasvika pachipatara chemuchinoi nhasi mangwanani vana chiremba vanga vasipo pamabasa. Patabvunza mumwe mushandi asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatore venhau mushandi uyu ati vana chiremba havasati vave pamabasa sezvo vari kugadzirisa mapepa avo ekutanga basa. Mukuru wezveutano mudunhu reMashonaland West Dr. Wenceslas Nyamayaro vatiwo vachanyatsoziva zvizere nemuvhuro svondo rinouya kuti vana chiremba vadzoka pamabasa here kana kuti kwete vachiti tinzwe zvizere kumunyori webazi rezveutano Dr. Gerald Gwinji vanga vasingadavire nhare mbozha yavo. Asi mushandi uyu asina kuda kudomwa nezita ati vana chiremba vanofanirwa kutanga vaisa mapepa ekutanga basa sezvo vanga vasiri pabasa zviri pamutemo. Sangano reZimbabwe Doctors Hospital Association rakazivisa nezuro kuti nhengo dzaro dzave kudzokera kumabasa zvichitevera chibvumirano chavakaita nehurumende. Vana chiremba vanga vava nemazuva makumi mana vachiramwa mabasa vachiti vanoda kuti hurumende igadzirise zvishemo zvavo pamwe nekuona kuti muzvipatara maiswa mishonga yevarwere pamwe nekupa vana chiremba zvikwaniso zvekuti vaite basa ravo nemazvo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutungamiri weZimbabwe Hospitals Doctors Association Dr. Elias Muzoremba sezvo vanga vasiri kudavira nhare mbozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa.
Hurumende yeBritain kuburikidza nebazi rinoona nezvebudiriro yekunze kwenyika reDepartment of International Development kana kuti DFID nasi yapa Zimbabwe mabhasikoro zviuru zvitatu achashandiswa nevana vekuzvikoro zvekumaruwa avo vari kufamba nzendo refu kuenda kuchikoro. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura kuruwa pakuparurwa kwemabhasikoro ayo apiwa hurumende ichishanda pamwe chete nesangano rinorwira kuti vanasikana vawane dzidzo yakanaka recampaign for female education kana kuti CAMFED, mutungamiriri weDFID muZimbabwe neSouth Africa Amai Annabel Jerry, vati chirongwa chemabhasikoro ichi chabatsira vana vechikoro vakawanda. Amai Jerry, vati mabhasikoro aya achaita kuti vanasikana vachengetedzeke, vasambonyikidzwe munzira nevarume vanogona kuvabata chibharo kana kuchikorwa kwedzimwe kodzero dzavo. Vatiwo vanotarisira kuti kuwana kwaita vana ava mabhasikoro kuchaitawo kuti vakwanise kudzidza zvakanaka, vachizobuda zvakanaka mubvunzo dzavo, sezvo vana vechikoro ava vanange vave nenguva yakakwana yekuverenga.
And by improving the safety of the learners, we expect to improve learning outcomes and better focus on class and more regular class attendance. And the better quality education and access that the girls will have will help them, empower them to secure a better future for themselves, their families and their communities.
Nekusimudzira kuchengetedzeka kwevadzidzi, tinotarisira kuti vana vachabudawo zvakanaka muzvidzidzo zvavo, kuenda kunodzidza nguva yose. Vakawana zvidzidzo zvakanaka, zvichaitawo kuti vazvisimudzirewo ivo pachavo, mhuri dzavo pamwe nenharaunda dzavo.
Mutungamiri weComfed, amai Faith Nkala, vati vanasikana vazhinji munyika vari kufamba nzendo dzakareba kuenda kuchikoro, vari kusangana nematambudziko akawanda pavanenge vachienda kuchikoro, zviri kuzopedzisira zvaita kuti vana ava vasadzidze zvakanaka.
Vamwe vanoyambuka nzizi dzinozara, iko zvine mvura yekunaya, vamwe vanosangana nemhuka, vamwe kunotori nemachild protection issues chaivo, kuti kune vamwe vanhu vasisiri vanhu chaivo chaivo vanosangana nevana ivavo, saka njodzi dzacho dzinowanda. Vamwe vanozopedzisira vati regai tigare padhuze nechikoro, asi kazhinji vane vasina vabereki kwavo, inova iri njodzi as well.
Mumwe mwana wechikoro chemukwengure secondary school chiri kumuzarabani, maybe Munyaradzi, uyo ataura nestudio 7 aine mudzidzisi wake parutivi, anoti afara zvikuru kuwana bhasikoro, achiti zvanga zvichimutorera maawa matatu kufamba mazuva ose kuti akwanise kubva kumba kwevabereki vake kuti asvike kuchikoro. Kubudikidza nebhasikoro rapiwa, mwana uyu, uyo ari kuzonyora bvunzo dzefomu yechina gore rino, anoti ave kutarisira kuti achagadzirira bvunzo dzake zvakakwana, sezvo nguva yaanga achishandisa kufamba chinambwe ichi yave kuzodimburwa nekuchovha bhasikoro achienda kuchikoro.
Bhasikoro richandibatsira kuti kukurumidza kusvika kuchikoro, ndichiatenda malesenzi angu ese, ndichizowana nguva yakawanda yekustadha.
Munyori mubazi redzidzo yepasi, amai Tumisang Tabela, vati nerubatsiro rwemabhasikoro rwapiwa neDFID urwu, vave kutarisira kuti dzidzo yekumaruwa isimukire.
Kupiwa kwataita mabhasikoro kwevana vedu kunopatsira pakuti vana ivavo vanga vachifamba madistances akanyanya, akakubva 10 kilometers, 20 kilometers one way, which means vamwe vanga chitofamba 40 kilometers a day kuti vasvike kuchikoro vawane dzidzo. Saka mabhaisikoro achaita kuti zvive nyore.
Amai Tabela vati hurumende iri kushandawo zvakasimba kuti vana vekumaruwa nevemumadhorobha vawane dzidzo yakanaka uye yakaenzana panosvika gore ra2020 pasi pechirongwa chairi kudaidza kuti Education Sector Strategic Plan 2016-2020. Ndakamirira Studio 7 kuruwa, ndini Thomas chiri pasi.
Vanhu vana vanonzi vafa kusvika pari zvino nechirwere chekorera kwanyamutumbu kwamurehwa pagungano rekereke yeJohani Marange kwachitsidzo. Mukuru anoona nezveutano mudunhu reMashonaland East, Dr. Paul Matsimbo, vanoti vanhu vatatu vakafira pagungano iri, mumwe wacho wechina akafira muchipatara chemurehwa hospital. Dr. Matsimbo vanoti akatanga kufa mwana aive achichengetwa nemumwe mukuru wekereke uyo akazofawo mushure mekubatira chirwere ichi. Bazi reutano rinonzi ratotanga kuvaka muzinda wekurapa vanobatwa nechirwere ichi pakiriniki yepanyamutumbu. Gore rakapera muna zvita kwakafa vamwe vanhu vana pagungano rekereke imwe chete iyi kwamukwe. Kereke yeJohani Marange inozivikanwa zvikuru nedanho rayo rekusarapwa kuzvipatara. Tabata mumwe mazvikokota wezveutano anopindawo kereke yeJohani Masowe yechishanu vachidzidzisa zveutano kuAfrica University, Dr. Iris Shiripinda, kuti tinzwe maonero avo.
Chingadai changa chakonzeresa ndofunga kuti korera tinowanzobatsira kumatawu akawanda vanhu, asi ndinofunga kuti chakwanisa kunge chakonzeresa kwamurehwa uku ndechekuti mvura iri kunaya. Saka mvura ichinaya zviya, korera inowanzowanikwa muchina yevanhu. Saka vamwe vanogona kutaura kana kuti mvura iri kuyerera. Saka pane dambudziko iroro, majemusi achona ekorera anogona kubva angoita sei achiyerera. Ndinoziva kuti dzimwe nguva ipo panosanganira navanhu hapana mvura dzakavharwa. Pamwe pane migodhi, asi migodhi inonyatsovakirirwa nekuvharwa. Kana chisiri kuvhara hakusi kungoisa chivharo pamusoro, asi kuti chinge chakavakirirwawo mukati. Ende kana mvura ichiyerera ichibva kumwe, isange mvura inonopinda mumugodhi wakacherwa uya. Ndo zvimwe zvinokwanisa kunge zvaitika. Kwanzi kune mwangu tirotsvina mvura iri kuyerera.
Ndotarisawo kuti imo mukuungana kunoita vanhu kudai, zvii zvavanofanirwa kunyanya kuti vacherechedze kudzivirira matambudziko akaita sekorera iwayo?
Kudzivirira matambudziko akaita ekorera pakuungana, ndinofunga kuti kutanga vatungamiri vedu vanofanira kuona kuti panosangana vanhu vese, vangava vanonamata, vangava vemusangano, vangave vei, ngapaonekwe paine zvimbuzi uye ngavasamboitire tsvina mumvura inoyerera.
Munonzwisisa kuti dzimwe kereke idzi hadzitambirani nenyaya dzekuenda kuzvipatara. Haisati yakwana here nguva makazvitarisa yekuti kereke dzichitarisisa nyaya yekuenda kuzvipatara sechinhu chakakosha?
Ini ndinofunga kuti nguva iyi yakwana. Tinoti kune zvirwere, asi shoko racho rinoda kuongororwa kuti haridzidzisi here kuti ana chiremba vanobva kuna Mwari. Chikafu chatinodya mushonga mumwiri, nekuti unoita kuti tisimbe tisarware rware. Saka mishonga kana yagadzirwa haidyiki nei. Ini ndingade kukurudzira vakuru vemakereke kuti dai vatarisa vambonyatsoongorora shoko chaizvo, kana ivo vekona John Marange nemamwe machechi emweya, vataure namweya mukuru naMwari, vanzwe kuti ndizvo here zvokuti tingarasikirwe neupenyu, pane rubatsiro runokwanisa kuitwa.
Vateveri venhabvu muZimbabwe vari kutarisira mufaro mukuru apo chikwata chiri kumiririra nyika muCAF Champions League FC Platinum iri kutamba neOrlando Pirates yekuSouth Africa muBarber Fields Stadium mangwana. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Hapana chiri kutarisirwa nevatsigiri vePure Platinum Play pamwe nevese vanotevera nhabvu munyika kunze kwekukunda nekutora mapoints ese matatu zvekuti isondorese nyaya yanga iri yekushanya kweOrlando Pirates iyo inoteverwa nechaunga chinotyisa munyika mayo. Mutambo uyu uri kutambirwa kuBarber Fields Stadium panzvimbo yeMandava Stadium mushure mekunge veConfederation of African Football vati Mandava Stadium haina pekugara panokodzera pevatori venhau. Asi muteveri weFC Platinum muzvari Stembeni Muwashu vanoti chero vari kutambira muZimbabwe chete vari pamusha zvekuti havasi kuona Orlando Pirates ichimira pamutambo uyu.
Hazvimbotityise as long as muchingori muZimbabwe, Mutare, Harare, kana Gweru, paBarber Fields apa tinotongohwina chete.
Vatambi gumi veFC Platinum vakambotambira zvikwata zvemubhulawayo zvekuti vanoziva nhandare iyi seri neseri. FC Platinum iri kuziva kukosha kwekukunda mumutambo wayo wekutanga wemagungano zvekuti yaive yatove mubhulawayo nechipiri ichigadzirira. Pirates yatamba mitambo mitatu yakateverana ichikunda muABSA Premiership uyezve iri pachinhano chechipiri mumakundano aya. Asi muteveri weDynamos vaOliver Musongoro vanoti hapana chekutya kuchikwata chekuSouth Africa ichi. VaMusongoro vanoti pamusha atove mapoints ese matatu atove mubhegi reFC Platinum.
Orlando Pirates itimu yatinorespekta zvayo, asi kana vachinge vava pamusha ka tototarisira mapoints bhozi ndokwatinofanira kuti vadyira kunoku havangambodyira pahome.
FC Platinum ndiyo yega iri kumirira nyika makwikwi emuAfrica. Veruzhinji munyika vari kutarisira kuti kugona kunenge kudada ichavakanda mumhemberero pachapera mutambo uyu mangwana. Ndaka mirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Abva tisvitsa kumagumo echirongwa chedu chanhasi, anokuoneka ine mufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 11 kuZibandlela 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje sokulokufuthelana kundwendwe zokudinga amafutha ezimoto abachayeli bechayana kabuhlungu sokubangele ukuthi amasosha abizwe ukuzoletha ukuthula kwamanye amagalaji.
Abephuma sesibananzelele ukuthi bangathela nje imoto ezingu-20 bathi hayi sokusele i-fuel yalabo ababhadalele kubaba makupho nabama smart card. Lokho sokubangela ukuthi abantu abangelakho konoko bangayitholi i-fuel.
Izisebenzi zikahulumende zithi isilinganiso semali umqhatshi afuna singezelelwe ngaso iholo ese-10% sincinyane kakhulu okuzabangela ukuthi zikhalale umsebenzi nxa singaphungulwanga.
Sitsho njalo ngoba masikhangela isikhathi esedluleyo sibonile ukuba uhulumende ubeqoqa izimali, njalo uhulumende usetshengisile ukuthi kukhona i-production ekhona elizweni. Kodwa-ke kulokhu kwakusumlando wethu ukuthi imali uyithola ngapho, thina sikhangele ukwenzakala elizweni.
Umkhokheli wabomantshi bemthethwandaba umnumzana Mishrod Kuvamombe ubotshiwe namhla phezu kwecala lokungethembeki ngokupha umsebenzi umnumzana Sevia Khasukhuwerelo umnumzana Super Manji Wansiva. Sonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Soku lokufuthelana endwendweni sokudinga amafutha ezimoto abachayeli beshana kabuhlungu sekubangele ukuthi kwamanye amagalaji kube lamasosha kumbe abasakhulayo bebandla lezanu PF abazama ukumisa ubudlwangudlwangu. Okunye okuletha ukufuthelana lokho kubikwa kungabakubutho kumbe amapholisa abikwa befuna ukuthengiselwa iphethulo kumbe idizili phambilini kwabanye abachayeli. Kodwa isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ugcona abanini bamagalaji ngalinxabanxoza isithi bathelela amafutha la izihlobo abangani kumbe ababhadala ngemali yakwamanye amazwe. Umnumzana Nyathi uxwayise abanini bamagalaji ukuthi becele usizo lwamapholisa nxa bebhekane lobunzima. Sokule mifanekiso ebulenjini be-intanethi abantu abafolele amafutha la iningi lingasoze liwathole besilwa ngezizathu ezitshiyeneyo. Sixoxele umnumzana Albert Mhlanga usomabhizimusi njalo eziphathamandla se-MTC ngalolu daba.
Imota okuthiwa zithela ngamayusa lama-rand lama-smart card lama-kuponi ziyala lokhu zithela kodwa kuthiwa ifuel kayisekho. Abantu nje jikelele bengasabavumeli ukuthi bethele kubangela ukuthi igaraji livalwe. Igaraji elidumileyo ngomsindo ngelephuma ngoba abephuma sesibananzelele ukuthi bangathela nje imoto ezingu-20 bathi hayi sokusele ifuel yalabo ababhadalele kubaba makupho nabama smart card. Lokhu sokubangela ukuthi abantu abangelakho konoko bangayitholi ifuel.
Khona kunzima yini ukukuthola khonoko ama-smart card lama-coupon?
Ukuthola ngesikhathi esidlulileyo babe-advertiser ukuthi ungakuthola. Kodwa kathesi esikuzwayo ukuthi hayi akula ophiwayo ama-smart card kumba ama-facility ama-coupon. Ikhanya ngani nje igimmicki nje ukuthi kuthiwa ngile smart card umuntu angene ngale azithelele azibhadelele i-cashiers ahambe. Yikho esesikunanzelele ukuthi okubangisa khona umsindo. Kodwa nama-smart card nje ebesewasebenzisa i-fuel ingakahluphi aso nto ehluphayo. Uyahamba nje ebhenki uzitransferi imali yakho yena leyo ofuna ibe kukhadi lelo. Xa ufuna ifuel i-$100 uswayiphe i-$100 bakuthelele i-$100 ikhadi lakho lisale lile yinye imali. Xa isiphelele njalo uye uyejusa futhi ngokufanayo kalihluphi ke smart card
uhlupho lolu lungabe luthinta njani ikakhulu lina osoma business
akusasebenzeki ngoba i-business engcono sokuyikho khona ukuthengisa ifuweli ngoba unganazelela ukuthi nxa bona sebebhadala ifuweli ngama-bond note bayithathe beyithengisa ngama-user kuyukuthi bazazuza intengo e-more than 3 times nxa sebeyithengisa baphinde futhi bayethenga ama-user futhi kusiphatheleni esi-3D besicalculata labangani bami sikhangela ukuthi umuntu anga ale 1,000 use bond angakwenza 11 times uyabe ele million bond nxa elokhu esiyathenga ethengisa so yibo abasenza ibusiness ibusiness yethu sonke thina isimile sokukhangelwe nje khonoko
lo umnumzana Albert Mhlanga usoma business njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC sixoxela ekobulawayo direct from Washington Izisebenzi zikahulumende zithi isilinganiso sokulichumi ekhulwini 10% uhulumende afuna ukuba engezelela iholo ngaso sincane kakhulu njalo bafuna ukuthi iholo labo libuyele idola yemelika lokho kuphuma emhlanganweni wedale lenhlanganiso yezisebenzi zikahulumende lomqhatshi owe Apex Council namhlanje eHarare uGibson Pepe obesemhlanganweni lo usethulela lolu daba ngokugcweleyo
Nxa uhulumende engaphumelela ngokwengezela iholo ngesilinganiso se-10%, isisebenzi sikahulumende esihola imali ephansi siyabe sengezela iholo nge-$28 kuphela, kuthi esithola ethe xaxa iholo liyabe likhuphuka nge-$41. Le kuyimali yohlobo lwe-bond note ethi ngaqathaniswa nedola leMelika yehle ngokuphindwe kathathu. I-Apex Council ithi ayisoze yamukele leyo mpumela ephume kumhlangano wayizolo njalo evumelane ukuthi izanika uhulumende amalanga alichumi lane 14 days ukuthi asuthise izifiso zabo andwana izisebenzi zonke zikahulumende zikhala lomsebenzi ekhuluma le studio 7 ngemva komhlangano we Apex Council oyenze namhla eHarare ilunga laleli dale umnumzana Sifiso Ndlovu uthe kumalanga alandelayo sebeza qhuba imihlangano leziphatha amandla zikahulumende ezifana nomphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube bekhankasela udaba lweholo
imbumba e-Apex Council iphumela lokhu isola kakhulu ukuba okuphume enkulumeni zayizolo kunkundla ye-NJNC kakusinto engathathwa ibe yinto emqoka njalo eqhakathekile ebantwini okusondeleyo ke kakhulu ku-Apex Council ukuthi imali ethe yaphiwa nguhulumende lanxa ibonakala engathi imali eningi imali encinyane kakhulu isebenzi ngasinye ngasinye esizabe siphiwa imali kakhulu lesi siphansi kakhulu emkholweni siyabe siyaphiwa imali engange-$28 kuphela
lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende ephume egcekeni ukuthi idola leMelika kangeke wenelisa ukulithola ngoba ilizwe alilakho okwaneleyo elikuthengisayo phandle kwelizwe ukuthi lithole leyo mali kodwa uNdlovu uthi ilizwe lilenotho efana legolide idayimani kanye lezinye impahla eziletha imali yaphandle okufanele athole imali yeholo lezisebenzi zakhe ngayo uqhubekele phambili ethi akusimlando wezisebenzi ukuthi zicabangisise lapho iholo lazo lizavela khona ngoba bakufuna ukuthi benelise ukuthenga impahla ezitolo ethengiswa ngedola leMelika
uhulumeni angawala ulawo amandla okuthi aholise izisebenzi zakhe nge-US dollar yona mqoka ngokwayo sitsho njalo ngoba masikhangela isikhathi esedluleyo sibonile ukuba uhulumeni ubeqoqa izimali njalo uhulumeni usetshengisile ukuthi kukhona i-production ekhona elizweni kodwa-ke kulokhu kwakusumlando wethu ukuthi imali uyithola ngaphi thina sikhangele ukwenzakala elizweni
esinye sezisebenzi esikhulumele e-studio 7 umnumzana Themba Nyathi uthe ukhathazeke ngesimo esikhona phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe sithi nxa uhulumende engalungisanga izikhalazo zezisebenzi zakhe inotho yelizwe izalahlekelwa kakhulu ngoba ukukhalala imisebenzi kwezisebenzi zikahulumende kulakho ukuthi izisebenzi zamankampani azimele wodwa lazo zikhalale imisebenzi
lesi yisimo esibi sibili esesifuna ukuthi abantu basebenze ndawonye ngoba singakhala ukuthi nxa izisebenzi zikahulumende lazo zingakhala lemisebenzi, labo abasebenza ku-private sector labo bazalandela, ilizwe lizakuma. Lokhu kutsho ukuthi inotho yelizwe izaqhubekela isiwa.
Kodwa ukuthengisa kwempahla yedola lemelika elizweni sekulethe ukudubeka elizweni, ngoba uZulu uhola imali yebond kumbe i-RTGS engasela sisindo. Loba uhulumende ekwalisa lokhu esithi isindo sedola lemelika lesebond ngutshilo bhanqa. Lokhu kubuya ngesikhathi inhlanganiso emela osemabhizimusi e-Confederation of Zimbabwe Industries izolo ithe uhulumende sokumele avumele amankampani ukuthenga idola lemelika emkambo wensitha ukuze enelise ukuthenga into zokulungisisa impahla elizweni. Kuviki yona le uhulumende wazise izisebenzi zakhe ukuthi amalanga eholo layona le inyanga asisondeze eduzane, okwenza izisebenzi zathi le indlela yokuzincenga ukuthi zingakhala lo msebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Umkhokheli wabomantshi bemthethwandaba umnumzana Mishrod Kuvamombe ubotshiwe phezu kwecala lokungethembeki ngokupha umsebenzi omnumzana Sevia Kasukuwere lomnumzana Supermandi Wanzira. Ababili laba babikwa befundela ukuba ngamagqwetha okwenza badinge umsebenzi emthethwandaba njengengxenye yezifundo zabo. Umnumzana Kuvamombe ubuthiwa wephule umthetho ngokupha ababili laba umsebenzi emthethwandaba bona belamacala alokhu esathoniswa. Ukusenjalo, umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethekelelwa amazwe amahlanu kusukela ngeviki ezayo. Uzaqala ngokuya kwele Russia besisiya eBelarus, Azerbaijan, Kazakhstan, leDavos eSwitzerland lapho azahlangana lenkokheli yakwamanye amazwe emhlanganweni omkhulu obizwa ngokuthi iWorld Economic Forum. Amabandla aphikisayo athi lokho akusoze kusize ilizwe leZimbabwe lona elilomnotho osubhidlika. Athi kumele umongameli Mnangagwa alungise okuhluphayo elizweni kulokwethekelela amazwe achiyeneyo. Kodwa uhulumende uthi kuqakathekile ukuthi ethekelele amazwe ukwenzela ukuthi kutholakale imali yakwamanye amazwe okuthiwa ngesilungu yi-foreign direct investment yokuthuthukisa umnotho welizwe leZimbabwe. Ngasenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Charamba ngalolu daba. UGibstube Studio 7 uxoxele umnumzana David Ndlovu okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF. Lingakhohlwa uhlelo lweStudio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ku-9:00 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz. Namhlanje ke sixoxa ngomumo wezomnotho welizwe wona osuye nganxele. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ugatsha lwensoli zikahulumende weMelika olwe-FBI luthi alukatholi iholo kogatsha lolu ngenxa yokuvala kwahulumende kufaka ilizwe engozini, ngalokho kumele uhulumende aluphe imali ngokutshetsha. Omunye wabakade bencintisa kukhetho lokudinga umongameli wele-DRC umnumzana Martin Fayulu uthi uzakhweza udaba lwempumela yalolu khetho emthethwandaba ngoba kavumelani layo. owayeligqwetha likamongameli Donald Trump weMelika umnumzana Michael Cohen obikwa wafumbathisa amantombazana abikwa aya emacanseni loTrump uvumile ukuya phambi kwedale leSenate aphe ubufakazi bakhe ngalolu daba. Ukapteni weqembu lomdlalo wenguqu eleFC Platinum uPetros Mhari ukhuthaza abalandeli bomdlalo wenguqu edolobheni lakoBulawayo ukuba basekele leli qembu kusasa lapho elizadibana khona leqembu leOrlando Pirates elase South Africa enkundleni yeBarber Fields. Intathe yezindaba yicheze midlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leFC Platinum lizemukela leOrlando Pirates kusasa ngomgqibelo enkundleni yeBarber Fields emdlalweni wokuqala. Owemidlalo yezibaya kumncintiswano walonyaka weCAF Champions League. Ngoba uqala ukuba abafana beFC Platinum bafinyelele ukuyadlala kusigaba sezibaya selokhu baqala ukuphatheka kumidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi laseAfrika. Lokhu bakwenelise ngemva kokunqoba iqembu leSnaps laseMadagascar kanye leAS Otoho elaseCongo Brazzaville kusigaba zakuqala ezomncintiswano. Lo mdlalo ugqutshelwa enkundleni yeBarber Fields ngoba inkundla yemandaba owuyo ikhaya leqembu leFC Platinum kwathiwa ikulungelanga ukudlalelwa imidlalo yaleli zinga. Lokhu sekudale impikiswano phezu kokuthi abalandeli bomdlalo wenguqu abahlala edolobheni lakoBulawayo abasekele liphi iqembu kusasa njengoba bebaningi abavele bezithandela iqembu leOrlando Pirates. Ukapteni weqembu leFC Platinum onguye njalo unozinti weqembu leli uPetros Mhari ukhuthaze abalandeli bomdlalo wenguqu ukuba basekele iqembu leFC Platinum. Ngoba phela kuyilo lona elimele ilizwe laseZimbabwe kulomncintiswano.
I think siyakwanisa ukuwina kusasa. Abafuzi bebezosupporta whether usupporta iIslanders, oDynamos, oCapes United, futhi bonke usupporta just ukuthi lati sibe motivated. Because I think they choose Barber Fields ukuthi sibe sizodlala lapha ukuthi siclose le shabane. Otherwise ama supporters lapha they should rally behind us. Kufuzwe support team eka.
Iqembu leFC Platinum yilo elimela ilizwe leZimbabwe kulomncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi laseAfrika ngemva kokuphakamisa isicoco seligi njalo likusibaya sika Group B ndawonye leqembu leEsperance elaseTunisia okuyilo eliphethe isicoco iOrlando Pirates yaseSouth Africa kanye leHoroya AC eyaseGuinea. Amaqembu azaphutha imidlalo ehleze endaweni yezimbili eziphezu kwengalane yemiklomelo kuzibaya ezine. Yiwaza dlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano esama quarter finals. Onompembe abazaphatha umdlalo wakusasa bavela elizweni laseRwanda njalo ungweyo yabevuthela impembe nguJean-Claude Ishimwe. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kHz.
Was a Friday, the lambaling komile wena. We baba, gunzima kunomhlaba. We baba, nomsebenzi ubogile. We baba, nemali yangena.
Uhlelo Was a Friday, silomhlabeleli osakhulayo uNovuyo Sigel Dube. Ongwakuqala kwabesifazana ukunqoba kumncintiswano wezokucula oweStarbright Zimbabwe Talent Contest ngomnyaka ka-2015. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Bayazama abantwana abaningi ukungena kwezomculo. Kuloba nje abantu abanamali yokuthenga imiculo yabo ngenxa yomumo wezomnotho. Namhlanje sihlangene lentombazana esikhathazile njalo silodumo olukhulu kweleZimbabwe.
Kamala Muno Musical Dube, neminyaka engu-27 ngazalelwa kobulawayo khona bontoto zethunqa esibhedlela sempilo. Ngafunda eSenkalambas High after sengivela injury hali lase Josephine High School.
Abanye baya esikolweni uyafundela ukucula kodwa usigeli kusegazini.
Ngathi ezokuhlabelela ngaziqalisa ngisesemncane. I remember ngile twin dams asithanda ukuthi nxa sebhathi sigeza siforme ingoma esizahlabela e-church emini hambe siyehlabela. So ilove yaqala sencane but mina i-confidence yami engathi sesencane uthini wami ngiyoyithanda ukulida mina ngibe ngulwana ombhekayo all the time. So ngakhula ngaze ngadevelopa more into it ngathi ngo-2014 lapho esaqala khona i-band kwimi le twin lam lo cousin wethu uqeqeshiwe Mtambo lapho esaforma khona i-band ethi 2014. Then 2015 ngihamba ku-Stop Right lapho ngi-1 lapho engawina khona for i-overall prize i-Stop Right. Then ngaqhubeka ngisiya phambili.
Kwangazake kube lowesifazana onquba umncintiswano kodwa unomvuyo sigele wathatha isicoco kalula. Nguye esigodiselayo kuwoza, Woza Friday.
Emveni kokuba sengiwine iStar Bright ndlula iZimbabwe yonke and ngingowesifazana okuqala ukuthatha ukuwina iStar Bright lokhu yaqalisayo. Ngase ngisiya e-studio ngaqalisa urekoda ngakhipha isingi yami yokuqala ukhathesi ngo-2017 actually. And then lokhu ngiqhubeka phambili kathesi I'm working on i-album yami ekuthiwa ngu-Love Bitter and Sweet. So it's all about love, ezothando. Kahle kahle ngikhuluma ngokuthi uthando olubuhlungu lothando olumnandi. So ngiyakhompala konke kuzabe kule jazz khonapho, kuyabe kule reggae soul khona, kuyabe kule deep house, yonke imhlobo ye-music, afro pop, just to ukuthi ngi-accommodate wonke umuntu, ama-fans ami wonke, ngoba yimhlobo ye-music engiyithanda.
Niyazi bakhona abafuna ukuxhumana noSigele abathanda umculo wakhe.
Uma lifuna ukuthola imusic yami lingangilandelela ku-social media platforms uFacebook uNovio Sigele Dube, ku-fanpage yami Novio-Sigele, ku-Twitter Novio Sigele 1, Instagram Novio Sigele, yonke indawo nje Novio Sigele, YouTube ngikhona Novio Sigele yasetsha, yasithola ingoma zami SoundCloud yonke indawo. Yebo, ngiyakuthanda, ngiyabonga abalaleli.
Ngibuye ngimbongeleke njalo kunovuyo Sigele Dube ebusilayo kuhlelo Hoza, Woza Friday. Ngisithi libe nempelasonto elithukela igama namu ezo Jesus Banda. Bye bye.
Loge ngomculo omhlabeleli wasakhulayo uNovuyo Sikele Dube belimlaleleke kuhlelo Woza Friday exoxalo Ezra Chisa Sibanda we Studio 7 singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela sokulokufuthelana kundwendwe zokudinga amafutha ezimota kuqhamuka izibhakela abachayeli beshayana osokubangele ukuthi amasosha abizwe kuzolethwa ukuthula. Umkhokheli wabo manje bemthethwandaba umnumzana Mishrod Guvamombe ubotshiwe phezu kwecala lokungethembeki ngokupha umsebenzi umnumzana Xavier Kasukuwere lomnumzana Superman Wanzira. Selugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.